manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro ndira 29/2024 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti yezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutongo panyaya yava Job Scala nava Godfrey Stole pamhosva yavakabatwa nayo yekupesvedzera mhirizhonga wotarisirwa kuturwa mangwana. Nyaya yekurwira utungamiri mubato rinopikisa Resistance Coalition for Change inonzi yatanga zvichikonzera zinyekenyeke mubato iri. Zimbabwe yaparura chirongwa chekupa vanhu nhomba yekolera. Tichakupai zviri kubuda kumitambo yeAfrica Nations Cup kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Magweta arikumirira vaimbova miriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala navaGodfrey Stole vanomirira chitungwiza North mudare reparamende vakabatwa nemhosva yekupesvedzera mhirizhonga vaisa chikumbiro kudare kuti vaviri ava vapiwe mutongo usingavadzosere kujeri asi vachuchisi varikupikisa vachiti vanofanira kukandwa mujeri Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera
Mushure mekunzwa zvichemo zvabva kumagweta vavira ava pamwe nezvataurwa nemuchuchusi mutongi wedarama itafadzwa miti vati vachapa mutongo wavo mangwana masikati vaJeremiah Bhamu mumwe wemagweta ava vabvuma kuti dare rati richapa mutongo mangwana
dare parapedza kunzwa zvatanga tichitura pamberi paro rati richazopa mutongo mangwana masikati nenguva dzakota pasi
muchuchusi vaEfrem Zinyandu na asi varovedzera kudare kuti vasikala navastole vapiwe mutongo wokugara mujere kwemakore matatu vachiti mhosva yekupesvedzera mhirizhonga yavakabatwa nayo ihuru uye yakakonzerawo kuti vamwe vanhu varasikirwe nemidziyo yavo apo pakazoita mhirizhonga kuchitungwiza vabhamu vati pamutema vakwanisi kutaura nevatori venhau zvichemo zvavaisa kudare asi gweta uye vari mutauriri wemhuri yavasikala vafredi masarirevhu vabvuma kuti magwete vaviri avakumbira kuti dare rivasunungure mujere vachinziwo vakagara kwenguva yakareba vakavharirwa
magwete edu chaanga achikurudzira kuti papuwe mutongo unosuspendwa kana kutoiswa parutivi vasikala vobuda nekuti nguva yavo yavagara mukati yakawanda chokupedzisira magweta edu vakurudzira dare kuti ritore umboe weuchapupu wanana muchushisi wekuti pane zvinhu zviripo zvakaparadzwa nekuti hapana undowo wakaiswa pamberi pedare nekuti pane zvinhu zvakaparara mushure mekunge mhosva iyapara
vachitaura kudare nhasi rimwe gweta ravasikala vaHarrison Ngomo vati vasikala vagara mujeri kwenguva inosvika makore maviri nechidimbu nekudaro zvakafanana nekuti vakatopika vangomuvaudzawo dare kuti hapana uchapupu hwakaunzwa kudare kuti pane vanhu vakarasikirwa nemudziyo sezvataurwa navachuchusi dare ranzwawo kuti vasikala navastole vanhu vane mhuri uye pamusoro pevana vavo vanochengetawo vana vanoshaya nekuvabhadharira mari dzechikoro zvekuti vakaramba vari mujeri upenyu hwevana ava hunokanganisika vachitsigirawo zvichemo zvaiswa kudare vaOliver Marwa vange vakamirira vastole vati vanonamatira kuti dare ringopa yambiro kwete kuvakanda mujeri Jerry. Amai Precious Dina, vataura vakamirira shamwari dzavasikala vatiwo, vari kutarisira mutongo wakareruka.
Saka tinotarisira kuti mangwana vacharerusawo mutongo wavo kuna Jobstar. Sezvo ane nguva yakareba ari muchitorongo. Pasina mhosva yaakabata.
Gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vati vane chivimbo chekuti mutongo achapa mutongo wakafanira mushure mekunzwa kubva kumuchuchusi pamwe nemagweta evaviri ava.
Basa redu isusu nderekutonga nyika kwete rekutonga vanhu. Iro nderemadzitare. Muchuchusi basa rake nderekuenda akanga atarisa nyaya yacho naono chuchisa achisama. Mafiki kana nyayacho zvairi nezvane maonero wake kuti maonero angu nyayai inokodzera mutongo wakati. Mutongi wochitarisa zvataurwa nemuchuchisi neuya akachi achirererera musungwa obva apa mutongi wake.
Vasikala navasitole vakabatwa nemhosva yekupesvedzera mhirizhonga svondo rapera. Asi magweta vanoti zvisinei nemutongo uchapiwa mangwana vachakwira kudare repamusoro rehigh court vachipikisa mutongo wedare wokuti vane mhosva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vachuchisi kana kuti National Prosecuting Authority vazivisa nhasi kuti vamira kuchuchisa magweta maviri anorwira kodzero dzevanhu anoti vatapiwa muchine ripi nava Douglas Coltart pamhosva yavaipomerwa yekukanganisa mashandiro emapurisa. Vaviri ava vakasungwa muna Gunyana gore rapera vachinzi vainge vachikora chikamu 184 chemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act. Vanonzi vainge vatadzisa mapurisa kubvunzurudza nekuferefeta kanzura weward 26 muGlenora vaombera ishe Nende navasanele Mukushani vainge vapambwa muHarare nevanofungidzirwa kuti vasori vakazosiya vaitwa kafira mberi kumashonaland west. Asi vachuchisi vanoti havana umbowo wekuroverera vaColtart navamuchine ripi vange vachimirirwa negweta vaAlec Muchadehama vesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kuti tinzwe zvizhinji tabata vamuchine ripi tikatanga nekuvabvunza kuti vanzwa sei nezvaturwa nedare.
Tinobva kufara kuti isiwo vachuchisi varatidza kuva vanogaidziwa nemutemo uye maethics ebise magweta ekuti basa redu rinofanira kutungamirirwa nezvinotaurwa nemutemo. Pane nyaya, pane nyaya, munhu anofanira kuti atongwe kana awanikwa asina mhosva kuti yorasa nyaya iyoyo. Asiwo pasina nyaya, munhu haafaniri kuti amiswe pamberi pematare.
Saka hapana umbo wakati tsvikiti wanga waunzwa kudare, ndo mamiriro azvakaita.
Panga pasina nyaya yekuti vaikwanisa kuti vapinze mukoti kuti vazopuva kuti sitaka chikora mutemo. Zvinova zvinoratidza kuti vakaungirana nesu sezvataitaura kuti pokutotanga chati tatingafanira kunge takambosvina. Taiita basa redu semagweta zvinotenderwa nebumbiro romutemo, zvinotenderwa nelegal practitioners, zvinotenderwazve zvakare nekukoshesiwa nemaconventions akawanda chaizvo maringe nekushanda kunoita magweta pasi rose.
Saka zvainge zvafamba sei apa pakuzonzi mimi manga matadzisa mapurisa kuita basa ravo?
Taizvi tavhiringidza mapurisa avo vaida kuti vavhunduridze maclients edu. Iwo mapurisa vari kuti vaiseresetawo zvekupambwa uye kushungurudzwa kwainge kwaita maclients edu avo. Zvinova zvimwe chetewo isu zvatanga tapfirwawo basa kuti tidzivirire kodzero dzavo tishande. Kureva kuti isu zvataida kuita zvanga zvisiri kukiringisha zvaida kuitwa nemapurisa. Bati kuti zvataitoita isusu taiita kushanda tamubatira pamwe chete. Isusu takamira semagweta semaclients vedu ainge apambwa uye kuchingurudzwa. Mapurisawo vachiseresetawo chinangwa chiri chokuti ivo vakapamba nekushungurudza maclients vedu vabatwe, vasungwe, voendeswa kudare remhosva. Unodarira nyaya iyoyo kupamba nekushungurudza.
Mune urongwa here hwekuendesa vakakusungai ava kumatare kuti muripwe?
Pasi rino ringatedzera rakazara nevanhu makofu kuti ukandibaya sorangu ndokubaya. Isusu inaka zvinirira zvinongofara kuti Mwari vakapindira vakaita kuti chiedza nechokwadi chibude pachena izvozvo zvakaringana endi tinodavirawo kuti nyangwe ichivo vacho vanga vatisunga tichienda kumberi oro pavatange vachiita basa ravo vanotungamirirwawo nekuti mutemo uno kotini
Gweta vari murwiri wekodzero dzevanhu vatapiwa muchine ripi vachitaura vari parunare muHarare Mubato rinopikisa Citizens Coalition for Change maitas nyeke nyeke sezvo pave nezvikwata zvakawanda zvirikurwira utungamiri webato iri zvichitevera kubuda mubato iri kwakaita vaNelson Chamisa kusvika parizvino muzvare Fadzai Mahere vanomirira Mount Pleasant mudare reparamende ndivo chete vazivisa zviri pamutemo mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda kuti vasiya basa Asi vamwe vari kusangana mangwana kuti vaone kuti votora gwara ripi vakawanda wavo vachiti havasi kuzobuda mudare reparamende kumakanzuru kana kuti musenate vari kuzviti ndivo munyori mukuru webato iri vasengedzo shabangu vatodoma vamwe pazvinzvimbo uye vanoti vachadzinga vamwe vasiri kutevera gwara ravari kutora Muguziya nezvenyaya iyi tabata vaimbova nhengo yebato reMDC uye vakaitawo gurukota muhurumende yemubatanidzwa vari gweta zvakare advocate Eric Matinenga
ndifunga chakanaka nechekuti vanhu vambokurukura kana vakurukura voona kuti vangaite sei nekuti haingave rimwe vachanesa chete kuti vaite zvakadai zvine vanhu vese voita zvakadai zvedangodiwo vanhu vataurirani vaone kuti vanhu vanozvishandisa sei asi chikuru chandaichi chadai tina kutaridza ndezvekuti isolate Shabangu unomuisolata sei because inge asinga kuti put Shabangu between a rock and a hard place Shabangu ari kuti iye zvinei zvemuparlamendi vaimbori vetriple fever ya vava vanhu vangu saka ndaindiri kuti kana vanhu vacho vese vavo vakati isii Shabangu hatimuziye mukuru wede muparlamendi zvinhuvi wavanochuza iyo zvinoreva kuti vese vati kuna Shabangu uri kunyepa your fiction saka toona kuti Shabangu achaita se achati vanhu vacho vese muparlamendi ndokuita rikolo here kana adaro then vobva tinoona kuti anga asina nemunhu wese
asi hapaite here dambudziko apo advocate nekuti takangoona zvimwe chete zvichiitwa izvo navamonzora vanhu vakawanda vakabuda vachiti havasi kudiviravo asi ivo havana kuva rikola vakangorikola vashoma vavaida asi vakaramba vachipiwa mari dzese nehurumende dzinopiwa mapato ezvematongerwo enyika kunyange zvava zviri pachena kuti vanhu vacho vari muparamende vanga vati havasi kushanda nawo ende vanga vasingashandiwo navo
zvakati siyanei sikuona kwangu munoti panyaya dzaiitika dzese dzemariko hapana kumboita stage yekuti vanhu vacho vari affected vainyora matsamba vachiita the opposition vachiita supported neparty
asi vamatinenga vamwe vanoti vachabangu vanotoziva havo kuti havana vanhu saka nekudaro ka nyange vana vakanyora tsamba nyange vakangonyarara vanenge vari kutsigirwa nematare ndo maonero evamwari nekudaro vanogona kungonyora vanhu ava matsamba vachabangu vongonyarara zvavo vorikola kana 102 voenderera hawo mberi nebasa
inini ndiriva kuti the folly of Mr. Bangu it's not about what is happening in Zimbabwe kana vanyora tsamba dziyai chetongoti hauzotauri every little nuance yaunofanira kuzivika ine yacho saka dzanyorwa dziyai dzidai handi dzinoita mwana Shabangu nana spika na presidentchi itsamba dzamunoisa ngatiti as first step kumaambasada ese esouth africa and if you want to be naughty isa tsamba iyoyo kuna chief justice woisa tsamba iyoyo kuna judge president vagari vaziva kuti yes tingatiita decision yakaita sei yakaita sei asi ndomuvhundi vari kuita vanhu
avo vanga vari gweta uye vaimbova gurukota muhurumende yemubatanidzwa advocate Eric Matinenga vachitaura vari parunare muHarare Mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa vari ku Rome ku Italy kumusangano we Italy Africa Summit. Musangano uyu uri kupindwa nevatungamiri venyika zvinosvika makumi maviri dzemuAfrica. Vachitaurawo kumusangano uyu vaMnangagwa vati wakakosha zvikuru mukusimudzira kudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika. Vachitaurawo pamusangano uyu mutungamiri wehurumende yeItaly amai Giorgia Meloni vati pasi rese haringasiye Africa ichisarira kumashure munyaya dzebudiriro iyo ine zviwanikwa zvakawanda. Vasimbaradzawo kuti yave nguva yekuti nyika yavo nedzemuAfrica dzivandudze ukama hwadzo. Amai Meloni vavimbisawo kudyara mari inosvika mabhiriyoni mashanu nemamiriyoni mazana mashanu kana kuti 5.5 billion euros uye imwe mabhiriyoni matatu kana kuti 3 billion euros kubva kuhomwe yezve mamiriro ekunze yavakaumba mugore ra 2021. Mugozeya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyadzi zveupfumi vachishanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe.
Aisiyo yokutanga panyaya yemisangano iripo pakati peAfrica nedzimwe nyika huru. Tikazvitarisa tinoona kuti pane inonzi Forum on China Africa Cooperation yakatotanga gore ra 2000. Ine tinyaya kutwa kuChina asi inogogona yosvika kuJohannesburg nemamwe maguta. Kunezve yetinoti United States Africa Leaders Summit yakatangwa naVaObama mugore ra 2014. Tinezve tinoti UK Africa Investment Summit yakatotanga mugore ra 2020. Saka masummits akati wandei asi kachizvitarisa tinoona kuti pane nyika huru dzinenge dzida kuita marelations neAfrica as a continent.
Dzinokokwa sei nyika kumaungano akadai?
Kana ndichitarisa misangano iyoyi yokuti nyika huru dzinokoka nyika dzine dzemuAfrica, ndinoona sekuti dzimwe nguva pane vamwe vanokokwa kune nedzimwe nyika, like America inokokawo vainoda, China inokokawo vavanowirirana navo, UK inokokawo vavanowirirana navo. Saka ndiri kuona kuti zvanhasi izvo nyika yedu yeZimbabwe yakakokwa vamunangagwa vakamirira Zimbabwe.
Ngatichidzoka ipa Zimbabwe senyika, ukama wayo neItaly wakamira sei?
Tinoona kuti ukama huripo zveshuwa asi hauna nyaya kusimba semasimbira akaita ukama weZimbabwe neChina, wakaita Zimbabwe neUK neZimbabwe even neUnited States. Asi ukama huripo tinoona pakunyaya kutengeserana, nokuti ndopane nyaya yetotiwo international trade. Tinoona kuti vanhu vekuItaly vanotora mamineral products edu, vanonyanya kutenga futi mavegetables kubva muZimbabwe, vanotenga futi mastones and glass kubva muZimbabwe. Ukuwo kana Zimbabwe inowanzo kutenga mamachines kubva kuItaly, maplastics nemarabba nemametal products.
Zvivimbiso zvabatwa namai Meloni munoona zvichibatika here kuZimbabwe?
Ini ndinoraso zvakakoshera Zimbabwe pakuti tine dambudziko remagetsi, tine dambudziko reinfrastructure yaurawa, tine dambudziko rehealth isingachabatsiri vanhu kuti vanoenda kuzvipatara vachidzoka vasina kurapwa, tine dambudziko futi needucation. Saka zvinenge zviri kukara zvikakwanisika kuti sezvo vamunangagwa variko vakavo vane zvavanouya vakabata, zvinonzi kuenergy chii chavauya vakabata, kuinfrastructure chii chavauya vakabata, kuhealth chii chavauya vakabata.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe vachitaura vari parunare kuCape Town naIvan Zininga weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi mashanu vanonzi vaurayiwa pamuganhu weSouth Sudan neSudan. Izvi zvinonzi zvaitwa nevanhu vabva mudunhu reWarab vachirwisa vari mudunhu reAbyei. Vanhu vari mumatunhu ava vagara vaine makore vachirwisana. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti vachatora matano akaomarara kune chikwata chinotsigirwa neIran chinonzi chakauraya mauto eAmerica matatu nendege yemhando yedrone muJordan nemusi wemugovera. Mutauriri mubasi rezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaJohn Kirby vati America haisi kuda kuita hondo neIran asi haisi kuzomira kutora matano. Vebato remaRepublicans mudare reCongress muAmerica vari kukurudzira vaBiden kuti vabhombe Iran. Munyaya dzezveutano, hurumende yaparura kukuwadzana muHarare nhasi chirongwa chekupa vanhu nhomba yekorera. Korera yave kusvitsa gore ichipararira zvakanyanya matunhu ose enyika. Urongwa hwekupa vanhu nhomba huri kutanga muHarare munzvimbo dzinoti Kuwadzana, Glenview uye Chiredzi kumasvingo uyewo kuBuhera, Manicaland. Mutoreri wenhau Kudzanai Musengi anotipanyaya inotevera.
Chirongwa chekutanga kudonhedzera vanhu nhomba yekorera chaparurwa zviri pamutemo nhasi kukuwadzana negurukota rinomirira dunhu reHarare vachausta wengwa vakamirira gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora. Vatavengwa vati zvakakosha kuti paitwe mushandira pamwe pakati pehurumende nemasangano akazvimirira kudzivirira chirwere ichi vachitiwo vanhu vafanirwe kutya.
Vari kutaura pano kuti vaccine yakatomboshandiswa munomunyika kune nzvimbo dzakasiyana siyana. Chimanimani, Chipinge, Chegutu, nemuno muHarare, vachakamboita korera muna 2018 nemuna 2020. Ikashanda zvikuru, hapana akarwara nayo, hapana nechii, zvinhu zvakatomboshandiswa, musadzeze, hapana chekutya bakwete.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare, Dr. Prosper Chonzi, vati zvinhu zviri kuita hazvo zvichiita nani. Sangano WHO International Coordinating Group on Vaccine Provision rakavimbisa kupa Zimbabwe nhomba dzekorera dzinosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million. Asi kusvika pari zvino nyika yawana nhomba dzinopfuura zviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe nembiri kana kuti 892,286. Mukuru werimwe sangano rinoshanda nevagari vekumasvingo reCommunity Tolerance, Reconciliation and Development Trust vazana emuzorodzi waudza Studio 7 kuti hurumende yaparura chirongwa chakanaka kunyange hazvo vachiti hachina kushambadzwa zvakakwana.
Hapana vatamboona vachiita madoor-to-door awareness campaigns kuma affected areas akafanana naChiredzi kunana mukwasini uku. Tanga tiriko paweekend pano asi tirikuona kuti vanhu vanongozinzwa namakuhwa, vanhu vanongozinzwa nepamawhatsapp.
Mumwe mugari wemubulawayo vamashau muzamindo vatiwo pachiri kuda ruzivo rwakakwana nezvekupararira kwechirwere ichi nekurapiwa kwachingaitwe.
Masolutions atinoona selong term iye zvinogwaisha ngani inokotaurwa nezvayo kana kuri kunzi tapinda kumaelections. The next 4 years nyika yakanyararwa yozobuda zvetemu yemaelections.
Dr. Simbiso Ranga, wana wechizvarwa cheZimbabwe chinogara muAmerica, waudza Studio 7 kuti kunyange hazvo nhomba yekorera ichibatsira pakurwisa chirwere ichi, zvakakosha kuti hurumende itore matanho ekuti veruzhinji vawane mvura yakachena.
Izvi zvinoda kuti paite yatinoti infrastructure development kana kuvakwa kwemafacilities ekuti vanhu vave nemvura yakachena kana ari madhamu, kwoita zvemapipe aya ekuti vanhu vawane tapped water yakachena yakatreatwa kumadhorobha nekumaruwa. Izvi zvichazobatsira kuti for the long term cholera chisava chirwere chatinoramba tichisangana nacho muZimbabwe. Kune dzimwe nyika havatombozivewo kati kolera chini nokuti haiko. This is a very basic thing.
Vakambo vegurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vatiwo zvakakosha kuti hurumende itore matano yukua nisawa numbura.
Nyaya kuti mapolitizi na nangu setla vanu pa wanu nguda pese pese again, doi mwerugita fuel chirwere che cholera iti. This politically motivated resettlement yaka shata. Doi anuwea wanose ndajipuwa nyuwa zimba food waiter homeless. Ma settlements acho ana water ni sanitation yaka kwana. Wanu 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 zigara yata muko tufotera azuna kururama. And finally, ma local authorities arukutaza ku provide ma services because aka jinyo pa uro ne urumende asukupiwa zukwani siro.
Bazi rozo utano rinoti kusikane zuro vanu makumi mano mwene mumwe vainge wafani kolera asipane wamwe mazana mana. Ne vashanu vachiri kuvhenekwa vari kufungidzirwa kuti vakafane chirwere ichi. Vanhu vanodarika zviuru zviviri kana kuti 2368 vakabatwa nechirwere ichi. Zano re United Nations rinoona nezvivana re UNICEF rinoti riri kushushikana nekuti pavanhu vatanhatu vari kubatwa nechirwere ichi mumwe chete mwana ari pasi pemakore mashanu. Kupararira zvakanyanya kwechirwere ichi kunyika dzakaita seZimbabwe, Malawi neZambia kuri kupa kuti nhomba ishomekewo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini kudzanai Musengi.
Munhau dzemitambo, makwikwi eAfrica Cup of Nations ari kuenderera mberi kuIvory Coast. Pari zvino pane mutambo uri kutambwa pakati peCape Verde neMauritania. Kwapera maminutes makumi maviri nemanomwe, zvikwata izvi zvichiri zvakaita mangange 0-0. Chikwata cheIvory Coast icho chiri kutamba chiri pamusha chichakweshana neSenegal mutambo wakamirirwa nevatsigiri venhabvu vakawanda nenguva dza10 manheru ano. Mangwana nenguva dza7 Mali ichatamba neBurkina Faso, kuchitiwo nenguva dza10 manheru Morocco ichatamba neSouth Africa. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMarvelous Mhlanga Nyauye weStudio 7 nemuongorori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa.
Mumitambo ya nasi, chikwata chafadza wakawanda kore rino kumakwikwi cheCape Verde chinosangana neMauritania, icho chinewe mkuwa zvikuru pamusana pemutambi wavo anovabatira mugedhi Babacani Yese, iye anova ndiye akareba kukunda vatambi vese vari kumakwikwi. Zvisinei hazvo, kunyange akareba sei, chikamu chekutanga chemitambo akagoveswa kana neAngola neBurkina Faso, uye kana Cape Verde ikauya yakarodza kumberi sematambiro avakaita muchikamu chemitambo yekutanga. Tarisiro kuti ndiyo ichakunda mumutambo wavo neMauritania.
Munoona mutambo wechikwata cheIvory Coast icho chiri kutamba chiri pamba chichitamba neSenegal uchizofamba sei munzuvara nasi?
Senegal inova ndiyo yoga yakakunda mumitambo yese yavatamba mumakwikwi egore rino, iri kusangana nevaridzi vemusha Ivory Coast, iyo yakamuka kumakuva vakawanda vave kufungidzira kuti yabuda mumakwikwi. Ivory Coast yakapona shure mekukundwa kwakaitwa Zambia nechikwata cheMorocco, uye pamitambo yavo mitatu yechikamu chekutanga yakakunda kamwe ikazoumburudzwa kaviri nechikwata cheEquatorial Guinea neNigeria. Asi ndiani aizviziva kuti vana Mauritania vangangokunda vana Algeria, kuti vana Cape Verde vangakunda vana Ghana. Seizvozvo Ivory Coast inogonawo kushamisa vakawanda ikatokunda varidzi vomukombe Senegal ikadzokera kumusha.
Tombotarisa mitambo yakatambwa neZuro, ndeipi mitambo yamungati imi yakafadza vazhinji?
Nesondo, chimwe chezvikwata zvanga zvichifungidzirwa kuti zvichaenderera mberi mumakwikwi Equatorial Guinea chakazosvika kwamvura yacheka makumbo shure mekukundwa 1-0 nevavakidzani Guinea. Chibodzwa chakapedza mutambo chichimwiswa nechikomana Mohamed Bayo neminiti rekugumisira romutambo. Zvakarwadzwa zvikuru kuti chikwata cheEquatorial Guinea icho chakatadza kumwisa penalty yakapotswa nemutambi wavo Emilio Nsu, anova ndiye achiri kutungamira vamwisa vose kumakwikwi egore rino.
Uyo anga ari muongorori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa achitaura naMarvelous Mhlanga Nyauye weStudio 7. Musakanganwe vateereri chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu mubato rinopikisa reCCC. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsiNdebele.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.